Tangati nemisangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorovana charandura kwachichurumanzu uko. Nhasi tazorova pakerapo kumberengwa we nepamatanga kunova muberengwa zvezvakare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji rurikutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa, hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga bato muna 1999 naDr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima cheshanduko. Taona rutsigiro kuti rwanyanya, moziya vakasiya vadzara, yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero. Itakunasa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamugangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo iyi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhiki wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands umu zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange neheki navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo, hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matsotsi hagerani. Saka tati ipapa patasvika pamvura yacheka makumbo, isu tinoda kutinwa kusarudzo musapei July. Asisarudzo idzodzo ngadziitwe neballot yatawirirana, ngadziitwe nesilabus yatawirirana, ngadziitwe nezamanishoni ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze mujinga reveiva vari kuronga usoti hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumijeje dzechai mumuhuro wehurumende youche patiri kuwana soko makuru akadai. Saka hati kutaura zvatinoziva ende hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngeballot ratina kuwirirana, zvapindwa nani, kupi, nguvai, rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova vari dzedu. Saka hatitoti tese takavhura maziso, tine mabinocular, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara, unyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru, zvaandibata mwoyo zvikuru zvakanyanyisa. Hakuna development, ukaona hurumende haiko zvachose. Pagedhi hapana munhu, ina mutungamiriri, ine dambudziko nokuti kune vari kufudza mombe negotsi. Saka panotoda kutotangwa patsva nyika yende mberi. Ndo zvatakutaura, nyaya dzedzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzezvikoro, nyaya dzekuti totangopinda togadzirisa nyaya yemari sei. Tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu pakubudirira kwavo mumagadheni mavo, furaya, nyaya dzemagetsi, nyaya dzemafoni. Hakutorina network ukatarisa kuana kr kuana econet zvinova zvinonyadzisa. Mabridge anondomoka tasvika pane imwe bridge rinotonzi kwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya. Saka zvinhu zvandirwadza. Asi tati hai dambudziko taakuya nepiritsi renyika richapedza dambudziko rakaoma.